Dunhu remanikalendi rine vamiriri veparamende makumi maviri nevatanhatu asi musarudzo dzapfuura dza2013 MDCT yakawana vamiriri vatatu chete vamwe vose vari vezanu PF. Vatatu ava vanoti vaprospa mutsiyame vemusika wanhu kuchipinge vatreva sarwaka mutasa central nava innocent gonese vemutare central kunyange hazvo zvakamira zvakadai vazhinji vane chimbo chekuti nemamiriro aita nyika pachava nekushanduka musarudzo dzichaitwa munyika kubva musarudzo dzemuna 2000 MDC yaikunda mudunhu remanikaland asi izvi zvakashanduka muna 2013 ZANU-PF ichitora zvigaro zvakawanda kunyange hazvo vakawanda vachiti sarudzo idzi dzakabiridzirwa zvakanyanya dunhu remanikaland rine vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nemazana masere ezviuru musarudzo dza2013 vanhu 258,026 vakavhotera varobert mugabe musarudzo yemutungamiriri wenyika ukuwo 180,552 vakavhoterawo Morgan Tsvangirai 13,433 vakavhotera vaWelshman Ncube mumwe wevechidiki mudunhu remanikaland uyu anogara Gold Springs vanicolas matimati vanoti vachavhotera mutungamiriri wemdc alliance vanelson chamisa nekuda kwekuti hurumende iripo neyaimbovepo dzakatadza kuzadzisa zvido zvavo kwenguva yakareba
izvinezvi gore rino rinonatozviti 2018 chamisa muofisi tiri kuvaudza tichitaudzawo kuti ka 2018 chamisa muofisi kuzikada kudzokerera futi kuti tidzosere wanhu vakamugwara ka watane chinduruani chakanyanyisa manze zvinezvi
vatinokudzwa mutsveta avo vanogara kubhunda kwamutasa vanoti havaoni hari dzofa nzirofa dzichizovhoterwa nguva ino sezvo kumashure vaiona vatungamiriri vemhando iyi vachirara pabasa vanoti mukore uno vanhu vanoda vatungamiriri vanotemwa dzinobuda ropa
age difference wafanha vachadi madhara madhara akatanga kutonga 1980 zvizviita muna 2018 like myself ndazvarwa 1980 ndaingoziva mugabe ndiyeye izvozvi tinaana muchangwandi wavo saka generation yedu iyoyo yakuda fanhadika at least tikamboonawo haisi change inoshamisa but at least kumbochinjawo maoko timboone kuti zvii zvinoitika
mumwe mugari wekuhonde valley vaedgar chikoti vanoti zvinovashamisa kuti vamwe vashandi vemuhurumende vanonzi vaende kumudya ndigere kana vasvitsa makore makumi matanhatu asi vamwe muhurumende vachitoda kufira pazvigaro vachikoti vanoti havasi kuzovhotera vakweguri musarudzo
ndinozviritaya munhu ane 70 yeas ndipo do kutanga kuita president izvezvizvi ozopedza temu yake ane 80 years ane manyu ideas yaanoti paapi acho hapana
nhengo yesangano revarume rinorwira kupedza mhirizhonga mudzimba remen as partners vajames mudenda vanoti pakasava nemhirizhonga kana kushidzirana musarudzo dzegore rino vanoona mdc alliance ichikunda zvine mutsindo mutungamiri webato rethe african democrats vamako machona vanoti sarudzo dzegore rino dzichavapa mukana wekudzidza zvinoitwa musarudzo macho vamachona vanoti sekuona kwavo pari zvino mapoka anopikisa ari kuwana mukana wekuita misangano yavo vakasununguka pasina zvimhingaidzo sezvaiitika kare
maopposition aya ari kutanga tinge tichitodzidza hatinambozviita izvi hatinambokwanisa kukambena upenyu hwedu hwese inguva yekuti nesuwo tiri kutodzidza kukambena asi sokudzidza kwedu hazvire kuti hapana zvatino pawo zvatinokwanisa kuita munyika zvakawanda tine maexperience tine rudzidzo asi tatisina mukanwa wekuti tingabetserawo nyika yedu sei
mugari wekuchimanimani vagideon masimbe vanoti mutsauko uripo pakati pemakore evatungamiriri varipo nevechidiki avo vakawanda munyika vave kubvumirwa kuvhota uchapa mutsauko pane zvichazobuda musarudzo idzi vamasimbe vanoti mutungamiriri wezanupf vaemarson mudambudzo munangagwa nemakore avo makumi manomwe nemashanu havazi kuzomira navachamisa vane makore makumi mana ekuzvarwa sezvo vakawanda vechidiki vari kuti vanodawo kutungamirirwa nevechidiki
basically I think the age difference is the one which matters munyati inenge yatosiyana even brain wise the system zvine zvatodini zvatosiyana because munyati yemunhu ane 75 years and above kana kuti ari muma 60 if you look at the ZANU PF system kana kuti toti maminister is bracket row is between 62 and 75 and the majority vari kuvhota vari 40 and below so how can you be controlled nemunhu ari ane 60 years and just like if I say ukatarisa music, for example, ukariza music wapana hizi 20 to 30 years, and wano kutawarodi tudama pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup handiti munyati that means zato siyana handiti basically what we should do that follow kuti trend yedu zvirumbo fambirana nezviri kudiwa ne majority nezvibi handiti then ndokuti tione kuti tunanga kupi. And it was the idea of the majority.
Mutungamiri wa United Democratic Front vapita gava vanoti vari kupinda musarudzo idzi vasina chigumbu sezvo vari kukwanisa kukambina pasina kuviringidzwa urongwa hwavo. Vagava vanoti sebato richiri kusimukira vanotarisira kuwanawo zvigaro zvakati kuti kunyangwe vasina bato ravanoti richakunda kunze kweravo. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paZimbabwe Open University vaFreeman Mbosso vanoti vanoona sarudzo dzegore rino dzakaomarara kwazvo zvekuti achakunda ane ngai nechidimbu chidiki diki. Vabhosi vanoti vanhu vakawanda vakanovhota zvinogona kukanganisa ZANU PF asi kukaita vanhu vashoma vachanovhota zvichakanganisa MDC Alliance kuti ipinde panyanga. Asi murwiri wo nderusununguko uye vari nhengo yeZANU PF vaIvan Mbengo vanoti kubva kwakaita vaRobert Mugabe semutungamiriri wenyika kwakatosimbisa bato ravo zvakanyanya. VaMbengo vanoti mamiriro ezvinhu aizenge akasiyana dai vaMugabe vakaramba vari panyanga. Dunhu reManicaland rakabudisa vakuru vakuru mune zvematongerwo enyika vakawanda vanosanganisira vachakabvu vanoti Herbert Chitepo, Edgar Tekere, Dzororo Duri, Ndavaningi Stole, William Ndangana, Moven Mahachi, Sekuru Rikaita Ngwena, Abom Zorewa, Vatsvangirai, Kuchitiko Vapenyu, vanoti vaDidmas Mutasa, Opa Muchinguri, Irene Zindi, David Chimini nevamwe. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Damoyo.